Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 18/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu apo vanga vachitaura paurongwa hwekucherechedza kusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere.
Rakakosha nekuti izuva guru ratinorangarira kusungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kuhondo. Ndoda kutenda Mwari kuti marongerwe ari kuitwa ikonomi yedu nemafambiro ari kuita zvinhu takutanga kuona kwatiri kuenda.
ZANU-PF inoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru sezvo richicherechedza zvakaitwa nevarwiri wehondo yerusununguko.
Munoziziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera sezvo zvinhu zvakaita midigari. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashoropodza vemabhizimisi nekukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu vachiti izvi zviri kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pezviuru zvevanhu vanga vari munhandare National Sports Stadium muHarare, pamhemberero dzekusvitsa kwaita nyika makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga, vaMnangagwa vati vemabhizimusi vari kukwidza mitengo yezvinhu vari kudzosera shure urongwa hwavo hwekuvandudza upfumi hwenyika. VaMnangagwa vati kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvizhinji, zvikuru sei mutengo wechingwa, kuomesera veruzhinji avo vari kutambura.
The introduction of a market-based exchange rate system is expected to stabilize the
economy. Kuunzwa kwemusika wemari unoenderana nezvinenge zvichiitika pamusika kuri kutarisirwa kuti kuchaita kuti upfumi hwenyika hugadzikane kwenguva yakareba iri kutevera. Asi hurumende iri kushushikana nekukwidzwa kwemitengo kwakaitwa munguva shoma yadarika. Hakuna kunaka uye kwaunza kutambura kweruzhinji. Hunhu uyu huri kuitwa ndevemabhizimusi, vezvitoro nevemaindastri. Hauna hunhu uye hauratidze vanhu vanoda nyika yavo uye hauenderane nezviri kudiwa nehurumende yedu zvekuwandudza upfumi.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nevemabhizimusi, mumwe mugari wemuHarare anga ari pachiitiko ichi vaKeleb Tsikirai vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekushayikwa pamwe nekudhura kuri kuita mafuta edzimotokari kuitira kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba mhuru.
Chekutanga hanzi mapraizi ezvinhu adzike, but kuti zvinhu zvidzike fuel inofanira kutanga yadzika. Mapraizi efuel kana ari hai hapana chinoitika. So fuel prices dzakadzika and availability of fuel, zvinhu zvese zvinostabilize. Saka chekutangisisa ngatange tagadzisa pafuel. If fuel is available, zvese zvinoita, mapraizi anodzika, zvinhu zvese zvinodzoka back to normal. Mapraizi efuel ngaadzike.
vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo mizhinji kuti inangane nebumbiro remitemo yenyika kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kuramba ichitaurira nenyika dzekumavirira senzira yekuedza kusimbaradza ukama hwayo nenyika idzi. Vamunangagwa vakurudzira nyika dzekumavirira idzi kuti dzibvise zvirango zvavati zvakatemerwa vamwe vari muhurumende yavo vachiti zvirango izvi hazvisi pamutemo.
We, however, call for the unconditional removal of the illegal and unjustified.
Zvichakadaro, tinoda kuti zvirango zveupfumi izvo zvisiri pamutemo zvatakaisirwa zvibviswe kuitira kuti nyika yedu isimukire chizere pasina chibiga inzu.
Asi America neBritain dzinoti vamunangagwa vanofanira kugadzirisa maitiro ehurumende yavo kuitira kuti munyika muve nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti mitemo inodzvanyirira veruzhinji ibviswe. Maererano nedingindira remhemberero dzegore rino iro ranga richisimbaradza nyaya yekuendeswa kwemasimba neupfumi kumatunhu, vamunangagwa vatiwo vanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana enyika vanofanira kuwana chouviri kubva muzviwanikwa zvenyika zviri mumatunhu avagere. Vatiwo vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende huri kubva munyika dzepasi rose rwakanangana nekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Gore rino nderechipiri vamunangagwa vachitaura semutungamiriri wenyika paurongwa hwekucherechedza kuwana kuzvitonga kwenyika zvichitevera kutora masimba kwavakaita muna mbudzi 2017 apo vaive mutungamiriri wenyika varobert Mugabe vakabviswa pachigaro nemauto. Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 apo vamugabe vakasarudzwa semutungamiriri wehurumende mushure mehondo yerusununguko yakaitwa makore manomwe. Kubva ipapo vamugabe vakaramba vari panyanga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazobviswa pachigaro nemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vanoti munyika hamuna chekupemberera uye havawirirane nemashoko avamunangagwa ekuti vari kugadzirisa zvinhu. Vati sebato guru rinopikisa uye rine nhengo muparamende havana kukokwa kumabiko aitwa kunational sports stadium aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 89 muZimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji, asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira. Pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sose nemuromo. Unozviziva kuti kana uchigara mukandini haushayi ususu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu. Asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa. Tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana-siyana, coal zvinoshayikwa kune dzimwe nyika, maminerals anosvika kudarika 60. Asi hapana chine vana veZimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka. Hatina mureza woupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza womufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidyawo chine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika, vari chidyiwa pane kuti vange vachidya.
Vamunangagwa vachitaura kunational sports stadium vati ivo vachagadzirisa zvinhu zvakawanda vachikurudzira kuti vanhu vabatane munyika.
Aiwazve muromo audzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yeZimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagaro taura ndikati zvanza zvinogezana. Tiri ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nokuvandudzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna vamunangagwa, uyai tigokedzane njere, isu tinadzo. Uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe. Vanhu vawane mabasa, vanhu vawane kuzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadzisa tiende mberi.
Vachamisa manga makoko here kumhemberero dze National Sports Stadium dzanasidzi?
Ah, isu hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka hai isinongoti ha ngavaita havo zvikoni zvikoni nemba yedu negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza. Hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemurii.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare kuBulawayo. Kunyange hazvo hurumende nezuro yakakurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo yezvinhu, ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti mitengo haina kudzikiswa uye zvinhu zvakawedzerwa mitengo zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa, upfu nezvimwe. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vanoti hurumende iri kunetsekana zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu uye iri kukurudzira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo kwete kuda kuimanikidza kuti vazopindira. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Hurumende yeSecond Republic inoda zvokutaurirana zvakakwana, asi ava vakangoita unilateral raise prices overnight vasina kana kumbotaura negovernment, which is actually is not in the spirit of the Second Republic.
Saka pachagadziriswa sei? Hurumende iri kuronga here kusangana nevemabhizimisi ava kuti vaite?
Hapana togadziriswa, hurumende inobatikana nevanhu ka upenyu hwavo. Kana tikatava kuti witi yavo yavakushandisa vari kuimporta and at import parity price, vachipuhwa futi mari nereserve bank zvekuti kuti tichiona kuti zvaita kuti vakwidze overnight kubva pa$1.80 kuenda pa$3.80 unobva watoshaya kuti chii. Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kuri kuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka, chingwa ndo chinoriponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tiyo toswera nechingwa. Saka kana chingwa chakushayikwa, hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Ko zvavari kuchema chemawo kuti mutengo wemafuta edzibotokari ndo uri kupa kuti zvinhu zviiti wedzerei?
Mutengo wemafuta emotokari ari kuita mari nai blessing. Ukakwatarisa kuti dollar something US dollar, $1.25. In the region ukatarisa maprices efuel akamira sei. Tinodawo kuti tigare zvakanaka. Hurumende haidi zvokuita maprice controls, but at the same time havangavaregeri vanhu vaakuramba vachingoshupika zvavari kuita izvo. So nyaya inoda kuti itaurwa. Haisiyo nzira yatingade nayo kuti tishande nayo, nokuti haisiyo spirit yeSecond Republic. President chaivo akadaidza macaptains of industry State House kuti vataure zvinenge zvichishupa tichionesana. But zvakaitwa izvi zvakaitwa kutonzi eve of independence, totozotanga kutanga kufunga kuti asi zvine imwe motive. Panga pachingotaurirwana, hapana pakambotadza kutaurirana. President wedu anodeedza vese vachiuya kuti ngatitaurirane. Apa handizive kuti chakaitika, just tiri kupinda muindependence pakangofunga kuita kwidza prize kana minister weindustry and commerce anga asingatombozviziva.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanamuzvina bhizimisi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yeuremu hwemari yekunze yemaUnited States dollars, sezvo kukwidzwa kwemitengo yezvinhu munyika kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemari iyi. Amai Alice Chisimo vane chitoro chavo munyika vanoti kurudziro yemutungamiri wenyika nemamwe makurukota avo yekuti mitengo idzikiswe inonetsa kuteedzera, sezvo mari yekunze yavanoshandisa ichitengwa pamukoto pane dzimwe nguva. Mavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 abata amai Chisimo kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chinoitika muzvari Mavelas ndechekudai, isusu zvinhu zvedu tinotengawo kunze kwenyika kumaneighboring countries edu and havadi bhondi redu iri. Saka isusu tinotomanikidzwa kutengawo currency yekunze, for instance kana ari maranzi kana ari maus, kuzotenga zvinhu kunana South Africa, Tanzania, China. Izvi ndo zvinozotimanikidzawo kuti tikwidzewo mitengo yedu, sekuti pamaket pari kutengeswa foreign currency iyi pari kukwira. For instance yaakunzi yaakuma 1:490 vamwe vari kutoti 500. Apa isu vanhu tiri kuvatengesera hembe dzedu tichiswaipa tichishandisa mamachines kana EcoCash, of which EcoCash iyoyo ndo iri kureitwa maprize wayo. Kuti tiende kubhengi tinoti vatipowo kana riri bhondi kana richiri chii, tiri kulimitwa. You'd find zvinonzi each week unopuwa 300 mari, pamwe ndatengesa kana zve 5,000 asindoone kwa wiki ichipera ndipuwa mari 300 hard cash. So zviri kuti manikidzo kuti sumarinengeri maakaunti toito kuchipenga foreign currency through RTGS. Ndo zviri kuita kuti isu tikwidze maprice kuti isusu tikati titengese tirambe takaita maprice ari paya mabusiness anovhara.
Imi saka namuna business munotambira sei mazwi ava munangagwa ekuti hamufanire kuramba muchikwidza zvinhu zvinorevei kwamuri
tongamiri zvavakutaura kuti tisakwidze maprize kutotaura kuti vharaika mabusiness for instance chingwa chaicho mushop vakutoreta ukazviona chingwa chakuita $3.50 zvangofanira kuti chiri kuita $1 of which it's not even $1 because the rate here US ndiyo iri kudetermine maprize atiri kukwidza nawo tikaramba takangoita spam price paari kutora mutupo edai.
Zvakamira zvakadaro zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa kuti imi musarambewo muchikwidza mitengo sevana muzvina bhizimisi?
Isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomo and nekuti vabvisewo vanhu mumastreet vari kuita maprize aya isusu chatiri kuona maprize ari kudetemainwa nemastreet venders emari macash dealers ari muroad aya of which tiri kunzwawo tipane kahuri karimo kane vakuru vakuru saka vakabvisa vanhu mastreet vavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi aiwo zvinhu zvikangoendekawo zvakanaka aiwa tikwidzewo maprize.
Tombotarisa kuti nhasi izuva reindependence kana kuti kuzvitonga kuzere miseve mabhizimisi muri kuripembererawo sei?
Hapana kupemberera, fanika ndiri ini nditori mumagumbeza nditori kumba. Saka vanhu havasi kufara dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi. Munhu wese shuga chaiyo inoita $2 kg yeshuga kana mio upo enda times 2 10 kg enda times 2 price. Hapana chekupemberera muZimbabwe, zvinhu zviri kuomera in ordinary person.
Avo vanga vari muzvina bhizimisi amai Alice Chisimo vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari nare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea iri kusimbaradza nyaya yekuti gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo havafaniri kuva nechekuita nenhaurirano dzinobata urongwa hwenyika iyi hwezvombo zvenyuklia. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muNorth Korea vaKon Yong-un vati hurumende yavo inoda mumwe munhu asiri vaPompeo anozvibata uye anoratidza ukuru neudzamu mukutaurirana kwavo. Gwaro raburitswa nhasi rakaitwa negweta vaRobert Mueller rinotitungamiri weAmerica vaDonald Trump vakambotsvaga nzira dzekuda kuti vaMueller vabviswe pabasa ravo rekuferefeta nyaya ine chekuita nekupindira kweRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016. Gwaro raburitswa nhasi iri raburitswa negweta guru renyika yeAmerica vaWilliam Barr uye rine zvimwe zvinhu zvabviswa kubva pamapeji mazana mana uye rinotiwo muna 2017 vatu vakaudzweta remuzinda wavo weWhite House vaDon McGahn kuti vaMueller vabviswe pabasa sezvo vaive nedivi ravainge vachirerekera. Gwaro iri vaMcGahn havana kuta zvavakange vaudzwa vachiti zvaive nani kuti ivo vasiye basa pane kutanga nyaya yaizonetsa zvikuru munyika zvakafanana neyainzi Saturday Night Massacre mashuwa anoshandiswa zvitevera zvakaitwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaRichard Nixon avo vakadzinga vachengetedzi vemitemo muna gumiguri 1973 zvitevera kubuda kweuori hweWatergate. Gwaro iri risati rabuditswa vabha vaudza vatori venhau kuti ongororo yavaMueller inochenura vaTrump panyaya yavanga vachifungidzwa kuti vakashanda neRussia uye kuti pavakasarudzwa semutungamiri wenyika vaTrump havana kuvhiringidza mashandiro nemaferefeterwo enyaya navaMueller. Komiti yedare reparamende izere nhengo dzebato rinopikisa remaDemocrats yaburitsa nhasi gwaro rekuti vaMueller vaende kunobvunzurudzwa nekomiti nekukurumidza. Nyika dzakawanda kubva muAfrica nekunze kwenyika dzakaita seAmerica neRussia dzatumira mashoko ekukorokotedza Zimbabwe pazuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Asi apo vanhu muZimbabwe vari pazororo rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika iri. Munyika hamuna kuwirirana zvose kuti zvakaitwa hondo yerusununguko ndizvo zviri kuitwa here kuti kwete. Vamwe vanoti vatungamiri vezvematongerwo enyika varasa gwara rehondo. Asi vamwe vanoti zvinotora nguva kugadzirisa zvinhu vachiti hurumende iri kuedza nepainogona. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti hurumende yeZANU-PF inofanira kuona kuti vanhu vapiwa masimba anochengetedzwa nemitemo paminda yavo sezvo vanhu vakaenda kuhondo kunorwira nyaya yevhu. Bato iri rinotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavakagara vasina kwekuenda. Mukuzeya nezvenyaya yezuva rekuwana kuzvitonga kuzere iyi, Tabata Sachigaro Tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire uye Sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaMashao Gore. Totanga kunzwa kubva kuna vagore nezvekukosha kwezuva ranhasi.
Rakakosha nekuti izuva guru kusunungurwa kwaita nyika nemagamba vakaenda kurongewe kuitwa ikonomi yedu kwatiri kuratidzwa. Yes, zvinogona kumbotirwadzei hazvo izvezvi. Asi tiziye kuti ndozvirwere ada kunopona zvinombosimbirira zvikuru, asi ruponeso runenge rwada kuita sei? Rwada kusvika. Saka ini ndinoda nekutenda kuti kwatiri kuenda ndokwakanaka, kwatiri kubva ndokuga kuri kumawere.
Vamawarire, munoonawo sei zuva rekuwana kuzvitonga kuzerere?
Isusu rinoita zvakabhuyirwa nevakatisiya nevachiripo, richitiudzazve kuti takaseenzesa pfuti kuti vane mukana, kwete wokuramba tichiseenzesa pfuti kuti tive nehurumende, asi kuti tive nemukana wokuti tive yainzi maziva iwayo one man one vote. Asi iye zvino zvataakuona manje yava one gun 2 million votes. Ndo zvataakuti aiwa izvozvo tasiya zvakaita kuti vechidiki mungaziva vazulu kuti vazhinji vakaenda kundorwira nyika ino kuti tive nekusununguka, yatinoti political independence yatinayo iyi, vanga vari vechidiki. Saka naizvozvo isusu pazuva ranhasi tinoona kukosha kwevechidiki, kukosha kwekuzvipira kwevechidiki kuti vanangane neudzvanyiriri hwanga huripo panguva iyoyo, udzvanyiriri hwatichinahwo even nhasi parizvino.
Vagore, munotenderana nemaonero aya here kuti panenge parasika gwara?
Handitenderi nemaonero iwayo, asi kana kufunga kuchisiyana, vanogona kufungawo mafungiro avanofunga. Asi ini ndinodayira sekutenda sechizvarwa cheZimbabwe, chakazvarwa muZimbabwe, kuti ndinorangarira zuva iro nokuziya kwatakabva. Ndinoona kuti mafambiro ari kuita zvinhu ari kufamba zvakanaka. Tine budiriro hombe yauya panguva yekubva kwatakaita pamaelection, and handione chasiyana pane zviri kuitwa, mashandirwo ari kuitwa nekwatiri kuenda. I think kwatiri kuenda kwakanaka, basa riri kuitwa rese rakanaka, hapana chekuti ndingashoropodze kana kushora. Asi ndinoda kungoti sevana veZimbabwe, ngatibatei pamwe chete, tishande semajuru, tivake musha wedu unonzi Zimbabwe, nekuti ndicho chinhu chikuru chatiinacho. Nyika yatakapiwa, nhaka yatakapiwa nevakarwira nyika, ngatibatanei pamwe chete, tishande, tirambe tichishanda tichishinga tose tiri pamwe chete kuti tivandudze nyika yedu, kuti nyika yedu iende kwatiri. Kutaura kwakawanda hapana chakunovaka, chinovaka mabasa akanaka. Atiri kukurudzira kuti ngatibatei pamwe chete nehurumende yedu, ngatibatei pamwe chete vana veZimbabwe.
Vamawari,
vaZulu, mukoma ava, mukoma mashawo, mungavaregerera nokuti munhu asiri kugara munyika muno, munhu asiri kuziya zviri kuitika munyika muno, munhu anoita zve kunge asina hanya nekuti patakabva kumaelection pavari kutaura akaurawa vanhu musi wa 1 August. Kune vanhu vakaurawa kubva musi wa 14 January gore rino kusvika musi wa 12 March vachienderwa mudzimba, vachindonyururwa semakonzo, vachirohwa nemasoja. Ndoinganzi ndonyika here yatakarwira iyoyo? Vari kutaura kuti hanzi zvinhu zviri kufamba. Chiri kufamba chaicho chaicho kunesu vari kugara munyika ino hatizi kuchiona nokuti mitengo yezvinhu iri kukwira chingwa kutaura zuva ranhasi chiri kuita $3.50 mafuta edzimotikari ekufambisa haawanikwe kunyange zvazvo aakudhura achiita $3.44 per litre imwe chete.
Mutauriri webato rinopikisa reNational Patriotic Front vaJelas Mawarire vari parunare muHarare manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZANU-PF kuUK province vaMashaogore vachitaura vari parunare kuBritain kwakare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyahuye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Halo, makati.
Tiri wadi, makadi yenyu.
Muri kutaura naTafara Makuyana, ndiri kuChipinge. Kuchipinge side kwatiri kuri nana, hatina kuwirwa nedambudziko remafasha.
Ko nyaya iyi yekukwira kwaita zvinhu kwakamira sei?
Zvinhu zviri kuoma, especially kubva pana Zuru. Upfu taimbohutenga $35.50, but izvezvi ndakatoona Zuro enrichadzwa kutoita dollars. Apa kwatinoshanda kwacho tinohorawo $150. Vanga ari mahisa zvaa zviri nani, because $50 taigona kuitenga kana kuti ne $13. Zvacho zvaibatana, but izvezvi kuti patinoshanda pacho $5 pazuva, but kuti tikwire transport yekuendako nekudzoka toda $4. Saka zvaoma.
Saka poitwa sei semaonero enyu?
Ini sekuona kwangu dai ivo vakangokwidzawo mari dzedu dzedza patinoshanda, ndofunga zvinoenderanawo nekumaketi kwatinotenga zvinhu, but problem iripo ndeyekuti tinoshanda but kwatinotenga zvinhu kunodhura aisukira. Saka ndokuoma kuri kuita zvinhu muZimbabwe.
Regai tiende kuna Auntie Hilda Nkomo vari kuBritain. Makadii kuAuntie Hilda?
Zvemakadi. Pfungwa dzangu dziri kutorwadza. Ndiri kutoita kutenderera musoro. Ndakaenda kumushana December. Ndikadzoka kuno mid January. Ndikadzokera izvo zvina ndiri kumushana kwaya mari mezuva. Maprices vari kungotaura zvechingwa chete. Everything grocery, everyday life. You can't manage kugara muZimbabwe because fanika ikuta gogara kure. Unenge uchiona kuti kosaka vanhu vari muno vari kurarama chirudzi. Hapana chisina kukwira. Hapana kubva kusipo grocery iweyo yacho iri kutonetsa.
Saka poitwa sei?
Chida kuitika ndezvekuti ivo vari mupower, President Mnangagwa, ndo vane simba rokuti vagone kuona kuti maomero aita upenyu wese zvino necyclone yakaitika ka zvinochemedza mufunge. Vanhu vari kufa nenzara, kuchaya chekudya, kuchaya anything chokuti urarame, mvura haina kunaya. And the most thing gore rino tiri kurwadza, kune drought. Kwaita drought, kwaita economy munyika hamuna mari. Munyika hamuna chiri kuendeka. Chero vari kushanda chaivo chaivo, masalaries avo ari low than chikafu chiri kudyiwa. Handizivi kuti vari kurarama sei. Zvanga zvichida kuti ivo vaMnangagwa, munhu akagara ari muhurumende kubvira kudhara, raone kuti pangagadzirikwa sei kuti vateketudze upenyu. Tisingatauri kana kuhealth sector, ndandiko izvozvo baba vangu wasn't well. Kuenda kumahospital kumadoctors kuroora mukadzi. Kana usina mari hatiti kunyeberana, unongonyorerwa prescription. Zvinhu zvese zviri kudhura, x-ray, matablets, everything. Chero ukapinda mana okm kudhara wanga chine $50 unogona kunomwana ungachingwa bata and everything. Fanifike.
Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous, uye pamutambo watambwa nhasi kuNational Sports Stadium weIndependence Cup, Highlanders yarova iyo Dynamos 2-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvirongwa zvinoteera muchirongwa cheLive Talk na 8pm. Tiri kutarisa nyaya yekuwana kuzvitonga kwenyika. Pachitaurwa ipo nemadzimai kana kuti Women's Round Table. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.